mazvita nekundi daidzawo pachirongwa chenyu, chirongwa chakanakisa zvikuru. Ndinotenda kupiwa mukana wekuti ndikurukure nemhuri yeZimbabwe neupenyu. Sekutaura kwamaita mubvunzo wekuti Reverend Lloyd Nyarota ndiani, mubvunzo wakakura zvikuru kuedza kuzvitsanangura kuti ndiwani. Anyway, muchidimbu ndakabarwa mugore ramusi wa29 March 1970. Ndakabarirwa panonzi pa St Thomas Mavhezha, kupechko nekunyazura pamberi south of Chipembere. Paya ndipo pandakazvarirwa. Mumashure memakore mairi ndakazobva ipapo paMavhezha ndichienda kogara nambuya wangu wakabara amai kuchitenderano kusiri kure zvakanyanya kubva paMavhezha ipapo. Saka ndakazokurira makore ekunge ndachindumure ndakuchitenderano. Hondo yakauya ichibva yapisa zvikuru. Saka nguva yekuti ndiendewo kuchikoro yakwana, handina kuzokwanisa kuenda kuchikoro kuchitenderano sezvo zvikoro zvakange zvavharwa nehondo. Saka ndakazoenda kwaRusape kuVhengere. Ndiko ndakazokura ndikadzidza paVhengere Primary School. Ndikabva paVhengere Primary School ndikaenda kuVhengere High School. Pataidzidza paVhengere Primary paVhengere High taingoitawo zvemusika musika izvi tichitengesa. Saka ndakakura ndichitengesa pamusika pamabhazi paya paRusape panonzi pamahot dog. Ndaitengesa mabanana, maorenji, mbambaira, maapples, chibage, mazai nezvimwe zvakadaro zvakadaro. Ndakatorwa newainzi baba namai Harawa wanga vari mabusiness people maRusape muya. Ndaizivana navo kuchechi. Ndakange ndakuendawo kuchechi ndiri mukomana weyouth paVhengere United Methodist. Saka vakanditora kuti ndisovabatsire parestaurant yavo yainzi Fadza Moyo Kambwiri Restaurant, yanga iri mutown muya pakona. I think ndopaana ana Tesco Dave Chadzi maRusape muya. Saka ndaipota ndichishanda murestaurant imomo ndichindoita garden boy wavo kuna Lisapi Street, kudiridza maruwa nekugadzira gadzira mugarden. Wakandibatsira baba namai Harawa kuti ndione kusoona mari yekuenda kuchikoro, kutenga mauniform, mabhuku nekuenda kumasangano ekuchechi. Mari idzodzo ndo dzandaenda nadzo kumasangano ekuchechi. Saka ndakamboita few months mwedzi mishoma yandaimboenda kundoita relief conductor wemabhazi, ndichifamba nemabhazi kubva maRusape muya kuenda kwana Gutu neRupiri tichienda kumasvingo. Ipapo ndakange ndazopedza form 4 pandakazoita relief conductor ipapo ndichimboshanda zvakare parestaurant paWaharawa.
Ko, basa rechifundisi makazoritanga riini, Reverend Nyarota?
Musi wa13 August 1989 ndakatanga kuva mufundisi muUnited Methodist Church. Ndakaenda panonzi paSebi padyo neSt Mark muHighfields paseri peZimbabwe grounds paya. Pane church United Methodist iri ipapo yeSt Mark paside pacho. Takaenda kundotanga kudzidzira basa rechifundisi muUnited Methodist kubva muna August imomo kusvika December tichiita yainzi crash program. Saka ndakazoita mufundisi kwainzi kunonzi kutanda chikore kuHeadlands. Ndakaenda ikoko ndichiri chikomana chidiki. Saka energy yakange ichipo yekufamba nemabhazi tichifamba netsoka tichisangana nemapere mumasango umu. Tafamba usiku tichienda kundoshumira tichiita basa ramwari. Ndikazoshanda kunonzi kuNyamuzizi ndabva kutheological school. Ndikamboita student pastor kuWaterfalls. Ndikazoenda kuGweru kuMkoba ndabva kutheological school. Ndakazoita mfundisi muGweru kuMkoba paSt Thomas iri muMkoba 1. Ndikazoenda kuKwekwe, Kwekwe Inner City United Methodist. Ndikazobvako ndakuuya kuAfrica University kundotorawo dzidzo yepamusoro kuAfrica University kwandakazoita Bachelor of Divinity. Ndapedza ndakaita mufundisi paSt James Mudanga Mvura kwaMutaroko. Ndikazoenda kuNyakatsapa kwandakaenda zvakare ndikaita mufundisi muNyakatsapa. Ndikaita station chair, ndikaita student chaplain ipapo. ndikazo dzoka zvakare ku Africa University kotora degree rechipiri re masters in peace leadership and governance. Ndapedza izvozvo church yakazondituma kuti nditange bazi rema projects mu United Methodist. Saka ndakaita area projects coordinator we United Methodist Zimbabwe yese, ndichibatsirana kuwaka machechi Zimbabwe vafundisi zvikoro mumamisheni.
Ko ku Canada makazoenda rini?
Ku Canada ini ndakauya muna June 2015 ndo pandakauya kuzoti ndauya kuzogara ndichiwane mhuri yangu kuno. Ini ndakatouya ku Canada ndiri kutoteverawo mai. Mai nyaka mufundiswe United Methodist ari an ordained elder akagadzwa. Saka vafundisi tinotumwa nechurch kuti iweenda uku, iweenda uku, iweenda uku. Saka isu takaunzwa kuno Canada nechurch ye United Methodist ndo yakatituma kuti endai mundoshandire ku Canada. Saka mai nyarota mu missionary ndo mawiri atakaita ku Canada. Ndakauya muna 2015 ndakutevera mhuri yakanga yauya kuno ku Canada kuti ndizenge ndiri pamwe chete nemhuri.
Mabasa api amuri kubata kwakare ku Canada?
Ku Canada ini ndiri kubata nekereke ye United Church of Canada. United Methodist Church mu Canada munomu inowanikwa mu United Church of Canada. Saka ndiri kubata ndiri mu church ye United Church of Canada. But ndasvika ku United Church of Canada ndiri kushandira iko zvino kunonzi Kumaning. Ndakazotumwa kuti ndishande ne church inonzi St. John's United Anglican Church. Saka I United ni Anglican wakabatana kuita church imwe chete. Ini ndo church yandiri kushanda, yandiri kubata nayo, ndiri mufundisi. Asi ndiri mufundisi we United Methodist Church.
Tinonzwa vamwe vari kunze kwenyika vachiti vari kubatsira kumusha nenzira dzakasiyana siyana. Imi mune vamuri kubatsirawo here kumusha kana kungava ikoko kuCanada?
Ya, ichokwadi. Ukangoona wanawo mukana wekuuya kunyika dziri kuno, zvinenge zvichida kuitwa kumusha zvinowanda, uye vanhu vanenge vachida rubatsiro vanouya vachikumbira rubatsiro. Ende tinoedzawo nepese patinogona napo kuti tipe rubatsiro. Tine Plan International, ndine vana watinodzidzisa kuBulawayo through Plan International. Saka zvatinoita tinopa mari pamwedzi wega wega yekusponza mwana. Ndine mwana wandinocommunicata naye nemhuri yake. Ndakatanga kusponza mwana iyeye ari grade 1, iko zvino izvi kuenda kuma grade 7.
Kunze kwekubhadhara mari yechikoro, mune zvimwe zvamuri kubatsira nazvo here kana zvamakambobatsira nazvo kumusha?
Munguva yakaita cyclone idai iya, ndakanyora tsamba kuna General Secretary we United Church of Canada kuti kumusha kwedu kwatinobva tasangana nedambudziko kumusha kwedu, vanhu vatorerwa dzimba nemafashama emvura. The initial response yakaitwa ipapo was about $90,000 yakatumirwa through Zimbabwe Council of Churches kubudikidza netsamba yerikumbiro iyoyo yandakanga ndanyora. Kukazotumirwa wekumissions vakaenda ikoko kuchimanimani. Tinongoramba tine rubatsiro rwatinenge tichipa kumusha kuti zviro zvifambe zvakanaka. And then tine project yatiri kuita kuchitenderano yekuwaka church. Pandambotaura kuya kuti ndakakurira kuchitenderano. So church yepa chitenderano ipapo United Methodist papa ni church yanga yasakara zvikuru. So takabatanawo nevamwe vari kune dzimwe nyika, vamwe vari kunana UK nevamwe vari kuZimbabwe imomo, tikati ngativakei church. Tikawaka church, asi kuti izoiswe denga zvinhu zvanga zvakunetsa zvikuru kuti church iyoyo iswe denga. So ndakataurawo neshamwari dzangu vari kuSouth Carolina pa Union United Methodist Church. Takaendako mugore rapera muna July, tikasvika tikaisa roof pa church iyoyo. Pakasava mari yekuti iplastwe ipedziswe nekuiswa madoo nemawindo, izvozvi yakuiswa magetsi